sekufamba kuri kuita nhau pasocial media takaziviswa kuti pakuvhara mabranchi avo 4 saka dambudziko iroro rokuvhara kwamabranchi harisi kuwanikwa kucabs chete asi tiri kuona kuti kune mabhengi akafanana nastandard chartered bank vakatovharawo mabhengi avo mazhinji nyika yose vakasiya mashomanana anenge matatu chete saka ivo vari kuti varida kushandisa tekinoloji kuti tekinoloji ndiyo izokwanisa kuita banking saka izvi zvaakutiomerawo sevanhu vanomiriraw vashandi mukati memabhengi nekuti vanhu vari kurasikirwa mabasa nokuda kwaizvozvo nguva pfupi yapfuura iyi vakaita voluntary retrenchment saka nazvino voluntary retrenchment iyoyo ndoiri kutarisirwa kuti chaiesha vamwe vanhu mukati memabhengi iwavo mabranchi akavharwa futi iwavo
asi ivo vari kusiya basa ava kana kuti vari kuita voluntary retrenchment vacho vachienda pamutika ndigere vari kunyatsopiwa mari dzavo dzakakwana here zviri kufamba sei
dambudziko rakuitika munyika muno nderekuti imwe nguva vamwe vashandi nokuda kuti munguva vari kushandiswa zvakanyanya vari vashoma basa ravo raane masitiresi vamwe vanenge vafrustrated vachiona futi kuti mihoro yavari kutambira haina chairi kuvabetsera haina chairi kukwanisa kutenga izvozvo nokuda kwokushungurudzika vamwe vacho vari kuzopedzisira vangoti hazviri nani panguva munhu atonge zvake tifatoto oenderera mberi muupenyu achiita mune zvimwe zvinhu tingavati mabhizimisi kana vanofunga kubuda kunoenda kunze kwenyika kwavanenge vachifungidzira kuti vangawana zvimwe zviri nani asi tikazvitarisira chaizvo tinoona tumari twavari kupiwa hatuna zvatunganyanya kubatsira munhu kuti agone kurarama zvikuru sei kana tichitarisisa mari yataakupiwa rtgs dhora iyi hazvina zvazvingambobatsira nekuti maexchange rate acho kwaa kuma16-17 nekunana black market kwaakupfuura kuma20 zvaakureva kuti mari dzavari kutambira chero ukanzwa 100,000 kana ukanzwa 150,000 ukazonyatsozviongorora unoona kuti pamwe wasarwawo ne$2,000 isina kwaingambokuendesa zvikuru sei kana usina zvimwe zvinhu zvauri kuda kuti uite mupenyu
ivo vashandi vemumabhengi vari kupuwawo mari dzakawanda sei pamwedzi tichitangira nevepasi pasi
iko zvino izvi tikatarisa vashandi vanotambira mari shoma shoma mari yavo yanga iri pa1,000 tinyange kuti kuma900 something asi nokuda kwokuti mazuva anaya vanga vari kungopa tumakusheni twavari kupa twete kuti imwe nguva anoti kana uchitambirawo 900 something wopihwawo kame kakusheni ke900 something saka zvinenge zvatongoti kuma1,800 ndoyatingati ndo iri pasi pasi kana tichitaura zviriko mazuva anaya asi kana taakutarisa mari iyoyo taiita nemaexchange rate toona kuti mari iyoyo imari pasi pe$100 mari isingakwane kutenga zvinhu tichitarisa nemari yaitambirwa nevashandi munguva yemaus dollars nekuti minimum salary yedu yaive 636 yaive kumaus dollars asi kana zvitariswa iko zvino izvi nemari iri pasi pe$100 kana nyange ingave kuma80 kana kuma70 something US dollars zvikuona kuti vashandi vemubhengi zvazvinozvava kutambudzika zvikuru.